Sounds G.
Wagandita nguva yangu. Wagandita mbizira mari yangu. Daenda gato hipa mai wangu. Zvino zvese zvawakandiitira Mwari ave newe mneneria. Inini zvangu ndaitoda zvachose asi iwe unenge waisada. Kwako kwainguva kufambisa nguva. Nguva moyo wangu wandingambofose uchindityira musaga. Ndinenge ndiri kuzvitambisira nguva. Nguva Why pretenda seunondida seausingandide. Ndaiona tienda tese kumarinda asachaite. Dzimwe nguva ndinoswera ndichikufunga. Maungira eswera kuri chitani chakuda. Ndiri kurwadziwa. Tsono yawakabaya nayo moyo ndinoikumbirawo. Ndisone moyo wawakavharura ndatambura. Inini zvangu ndaitoda zvachose asi iwe unenge waisada. Kwako kwainguva kufambisa nguva. Nguva moyo wangu wandingambofose uchindityira musaga. Ndinenge ndiri kuzvitambisira nguva. Nguva ndanga ndisina kumbozvifungira kuti ndozvawaindifungira. I know you tell your friends that I'm not your type. Asi waniwaiuya kumba uchispend the night. And I hate your friends cause they always took your side. Nguva dzese dzataita mafights. Uchazondifunga kana ndakuita zva someone else. Ndichimurukisa musoro nekumwisa someone else. Uchazondifunga kana ndakuita zva someone else. Ndichimurukisa musoro nekumwisa someone else. Hazvichina basa kuzvitaura. Chishuwo chako chaiva chekuti ndingokaura. Inini zvangu ndaitoda zvachose asi iwe unenge waisada. Kwako kwainguva kufambisa nguva. Nguva moyo wangu wandingambofose uchindityira musaga. Ndinenge ndiri kuzvitambisira nguva. Nguva wakanditambisira nguva yangu. Usingandide. Wakanditambisira mari yangu. Usingandide. Ndaenda gatoipa mai vangu. Zvinhu zvese zvawakandiitira Mwari ave newe kumeneria. Uchazondifunga kana ndakuita zva someone else. Ndichimurukisa musoro nekumwisa someone else.
Professor Lalo.
You're doing.